Muchidzidzo chedu chakapera taidzidza evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechitatu. Muchitsauko ichochi takaona Jesu vachiporesa vazhinji, takaona vachipfuurira mberi nekuporesa pamwe nekudzinga mweya yakaipa. Jesu vaiita basa ravo kunyange nezuva resabata chairo. Ivo vaiti sabata rakaitirwa vanhu, kwete vanhu kuitirwa sabata. Jesu vanopfuurira mberi vachitaura kuti ivo ndivo Ishe wesabata. Muchidzidzo chakapera ichochi chaibva muchitsauko chechitatu cheevhangeri yakanyorwa naMako, takadzidzawo Jesu achidana vadzidzi vake kuti avatume pabasa rainga atsaurirwa naMwari. Tinoona Jesu achivapa simba rekuporesa. Takadzidzawo pamusoro penyaya yekumhura Mwari nekumhura Mweya Mutsvene. Tikadzidzawo kuti kumhura Mweya Mutsvene kuita sei uye kuti chii chinoitika kana munhu achinge amhura Mweya Mutsvene. Takazopedzisawo tichidzidza pamusoro peukama naJesu, tikaonesana pachena maererano neshoko raMwari kuti hama dzaJesu chaidzo ndivanani uye kuti ukama uhu hunouya sei. Ukama uhu hunouya nekugamuchira Jesu saIshe nemuponisi. Handizivewo kuti iwe wakamugamuchirawo here. Kana usina, zviri nani kuti utsvake angakubatsira. Mufundisi kana imwewo hama inoshumira mubasa raMwari ikutungamirire pakugamuchira Ishe Jesu Kristu saIshe nemuponesi weupenyu hwako. Nhasi uno chidzidzo chedu chinobva muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechina. Muchidzidzo chanhasi tichatarisa isu chitsauko ichochi chechina. Tichadzidza mifananidzo mizhinji yaipiwa naJesu kuvanhu senzira yekududzira nayo zvaaidzidzisa, uye tichadzidza pamusoro pekunyaradzwa kwedu. Zvose izvi zvaivewo muevhangeri yakanyorwa naMateo yatakatodzidza kare, kunze kwemumwewo munana watisina kuona muevhangeri yakanyorwa naMateo. Ndicho chikamu chete chinopa kuti pave nemusiyano. Tichazviona apo patinenge tichipfuurira mberi. Tinoona mufananidzo wemukushi wembeu, tevere kuburitswa pachena kwemufananidzo wemukushi. Mufananidzo uyu unoteverwa nomwe mufananidzo, kwozouyawo zvino munana. Ndinofunga ndakambotaura kubva pakutanga tichitanga evhangeri yakanyorwa naMako kuti evhangeri yakanyorwa naMako ievhangeri yezviitiko. Pano tichangoona mifananidzo pakupedzisira tichizoona munana mumwe chete. Asi uchaonawo kuti mifananidzo yaipiwa naMako yaive mifananidzo yezviitiko. Mufananidzo mumwe nemumwe unoona kuti chinhu chine kufamba zvikuru, kusimbisiswa kuchingori pakuitika kwezvinhu, kunyange hazvo Mako achipa mifananidzo. Muteereri usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti zvokwadi kuburikidza nemifananidzo, zvokwadi kuburikidza nemifananidzo. Iko zvino chikamu chataa kupinda, ngatichitarisa isu mufananidzo wemukushi. Mufananidzo wemukushi. Ngatitange nekuverenga evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechina pandima yekutanga. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 4 pandima 1 inoti, zvino wakatanga zvekudzidzisa pagungwa, vanhu vazhinji zhinji vakaunganira kwaari, nokudaro wakapinda mugwa akagaramo mugungwa. Vazhinji vose vakanga vari pedyo negungwa pamhenderekedzo. Mateo anopa chisimbisiso panyaya iyoyi. Anoti Jesu akabuda mumba akaenda mugwa pagungwa. Chiitiko ichi pachakanyorwa muevhangeri yakanyorwa naMateo chine zvachinomirira. Imba pachayo yaimirira imba yaIsraeri, gungwa richimirirawo marudzi evanhu vekuraswa avo vaisaziva Mwari. Chiitiko chino chinongotaura pachena kuti Jesu akabva kuvanhu vake akaenda kunyika. Izvi ndizvo zveshure kana kuti kunobva mifananidzo iyi yose, uye zvinoda kunyatsocherechedzwa tichitarira mamiriro enyika yose zvayo. Ini ndinofunga kuti chinhu chakakosha kucherechedza ichocho. Izvi zvakaitika panguva yeushumiri hwake. Jesu aigara akabatikana nebasa nguva dzose. Kuwandirwa kwaigara kuri paari nguva dzose, uye aitonetawo. Jesu ainetawo sezvatichaona muchitsauko chino chechina cheevhangeri yakanyorwa naMako. Akarara mugwapa gungwa. Ainge akarara nekuti ainge aneta. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechina pandima yechipiri. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 4 pandima 2 inoti, akavadzidzisa zvizhinji nemifananidzo akati kwavari pakudzidzisa kwake. Jesu akatora kushandisa mifananidzo senzira yekuvadzidzisa zvinhu zvizhinji. Pano anenge angotisvikei pachidimbu chepakati nepakati chemakore ake matatu eushumiri. Akambotaura nemufananidzo une zvawaimirira apo paakambotaura nemukadzi patsime achimuudza pamusoro pemvura yeupenyu. Akamboudza vadzidzi vake kuti uchavaita vabati vevanhu uye kuti minda yainge yaibva kuti igochekwa. Akambotaurawo pamusoro pemunhu nechiedza. Iyi yakanga isiri mifananidzo chaiyo iyo hayo. Jesu anoshandisa mufananidzo pakudzidzisa. Heuno mufananidzo wemukushi. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechina kubva pandima yechitatu kusvika pandima yechinomwe. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 4 kubva pandima 3 kusvika pandima 7. Shoko rakanyorwa porinoti, teererai, mukushi wakabuda kundokusha. Wakati achikusha, dzimwe mbeu dzakawira panzira, shiri dzikauya dzikadzidya, dzimwe dzikawira parukangarahwe padzakanga dzisinevhu zhinji dzikamera pakarepo, nokuti dzakanga dzisinevhu rakadzika. Asi zuva rakati rabuda dzikapiswa dzikaoma, nokuti dzakanga dzisinomudzi. Dzimwe dzakawira muminzwa, munzwa ikamera ikadzivhunga dzikasabereka zvibereko. Aya ndiwo marudzi enzvimbo apo pakawira mbeu dzainge dzakushwa. Nzvimbo idzi dzinomirira vanhu vasina kuponeswa, vasingagamuchire evhangeri, havagamuchire shoko raMwari. Upenyu hwavo hwakaita separutivi pemugwagwa apo mbeu dzinonhongwa neshiri. Mudikani, unombozviziva here kuti Satani anobvuta shoko raMwari? Unogona kuenda muchechi shoko roparidzwa iwe urimo, asi nenguva diki diki kukubvunza kuti kwakaparidzwei, unenge usina kana nechimwe chete hacho. Satani anenge achibvuta shoko, wosara usina kana chinhu, nokuti Satani anoziva kuti mushoko mune upenyu. Vamwe vanhu upenyu hwavo hwakaita separukangarabwe, apo mbeu inorohwa zvayo nezuva yotsva nekuda kwekuti panenge pasina ivhu rakadzika. Paminzwa inovhunga mbeu yose, asi panewo ivhu rakanaka. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechina pandima yechisere. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 4 pandima 8 inoti, dzimwe dzakawira muvhu rakanaka dzikabereka zvibereko, nokuti dzakakura dzikawanza dzikabereka makumi matatu namakumi matanhatu nezana. Pano tine mbeu yechina iyo yakawira pavhu rakanaka, iro rinomirira vakaponeswa, avo vakagamuchira shoko raMwari. Asi pane kubereka kwakasiyana-siyana pano. Imwe yakabereka makumi matatu, imwe makumi matanhatu, imwe ikabereka kakapetwa kane zana. Rangarira izvo zvakataurwa naIshe Jesu apo paaive nevadzidzi paimba yepamusoro ave pedyo kuenda kuGetsimani. Anoti, ndini muzambiringa wazvokwadi. Iye ndokubva avataurira kuti ivo vaifanira kuunza zvibereko zvizhinji zhinji. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechina pandima yepfumbamwe. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 4 pandima 9 inoti, akati une nzeve dzokunzwa ngaanzwe. Pano Jesu anoita sekunge anoisa chikwangwani chekuti mira, tarira, teerera panjanji. Kunyange zvakadaro, vamwe havana kana kutombomunzwisisa, nokuti pandima 10 kusvika pandima 12 muchitsauko chechina cheevhangeri yakanyorwa naMako. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 4 pandima 10 kusvika pandima 12 tinonzwa mashoko anoti, wakati ari oga, vakanga vanaye navane gumi navaviri vakamubvunza zvemifananidzo. akati kwavari, imi makapiwa zvakavanzika zvoushe hwamwari, asi kuna ava vari kunze zvose zvinoitwa nemifananidzo, kuti kuona vavone asi varege kuonesesa, nokunzwa vanzwe asi varege kunzwisisa, kuti zvimwe varege kutendeuka vakanganwirwe. Paitove nevamwe vasina kunzwisisa mufananidzo wacho, paakabvunza iye anopindura nendima idzi. Chimwe chinhu chaikonzera kuti Jesu ataure kana kudzidzisa nemifananidzo inyaya yekuti vavengi vaJesu vainge vave kurwisana nechokwadi chemweya, vaingonakidzwa neminana yaaiita asi vasinei nezvokwadi yaaidzidzisa nezvemweya. Jesu zvino anoedza kushandisa mifananidzo kuti zvichida vangafarira kuteerera. Tinoona Jesu achishandura madzidzisiro, achidzidzisa nemifananidzo kuti avo vaive nenzara yekururama nenyota yekururama vazadzwe, neavo vaida chokwadi chezvemweya vazarurwe meso avo. Tinoona chinhu chakafanana nechichi pamashoko apostori Pauro kuna vaKorinde mutsamba yake yekutanga, chitsauko chechipiri kubva pandima 9 kusvika pandima 10 nendima 13 kusvika pandima 14. Tsamba yekutanga yamupostori Pauro kuvaKorinde, chitsauko 2 kubva pandima 10 kusvika pandima 14. Mupostori Pauro anoti iye, asi sezvazvakanyorwa zvichinzi izvo, zvisina kuonekwa neziso kana kunzwikwa nenzeve nezvisina kupinda mumwoyo womunhu, ndizvo Mwari zvaakagadzirira vanomuda. Nokuti Mwari wakazviratidza izvo kwatiri isu nomweya, nokuti mweya unonzvera zvose nezvakadzika zvaMwari. Ndizvo zvatinotaurawo tisingatauri namashoko atinodzidzira nouchenjeri hwomunhu, asi anodzidziswa nomweya, tichidudzira zvinhu zvomweya kuvanhu vomweya. Zvino munhu sezvaakaberekwa haangagamuchiri zvinhu zvaMwari zvomweya, nokuti upenzi kwaari haazvinzwisisi nokuti zvinonzwisiswa nomweya. Uyu mutemo mukuru unonyorwa namupostori Pauro pano uye unofanira kushandiswa kunyange nanhasi. Tinogona kuita zvose zvatingagone kuita kuti vanhu vanzwisise shoko raMwari kana zvokwadi yezvemweya, asi tinofanira kutanga tazvinzwisisa tisati tazviita zvinhu zvechokwadi kwavari. Kana munhu mwoyo wake nameso ake zvakagadzirira kugamuchira uye kuziva, mweya waMwari unounza zvokwadi mumwoyo make uye woita kuti zvinzwisisike. Pane zvimwe zvinhu zvinodzidziswa mumachechi zvinotoda kuti mweya waMwari upindire kuti munhu agonyatsonzwisisa nezvenyaya yekubarwa patsva. Munhu anoda kunyatsotsanangurirwa kuti ko, icho chinombonzi kubarwa patsva chacho chii, uye kuti munhu angabarwe sei patsva. Munhu anobarwa kuburikidza nokugamuchira Jesu saIshe nemuponesi weupenyu hwake, kuburikidza nemweya waMwari. Munhu anoda kutsanangurirwa kuti Jesu wacho anogamuchirwa sei. Dzimwe nguva tinomboshandisawo mufananidzo kuti nyaya iyoyi inyatsonzwisisika. Shoko raMwari imbeu inowa ichiwira pavanhu. Kweiwe nhasi uno uri ivhu rudzii? Uri ivhu riya riri paminzwa here, kana kuti parutivi pemugwagwa, kana kuti parukangarabwe? Kana kuti shoko raMwari rinowira pavhu rakanaka? Ndicho chinhu chinokosha ichocho. Tose takarasika, asi zvinobva pamagamuchiriro edu atinoita shoko raMwari kuti titi takaponeswa here kana kuti tichakarasika. Iko zvino anoburitsa mufananidzo pachena kusvika pandima 20. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako, chitsauko chechina kubva pandima 13 kusvika pandima 20. Evhangeri yakanyorwa naMako, chitsauko 4 kubva pandima 13 kusvika pandima 20. Shoko raMwari rinoti, zvino akati kwavari, hamuzivi here mufananidzo uyu? Muchaziva seiko mifananidzo yose? Mukushi unokusha shoko, vari munzira panokushwa shoko ndio vanoti kana vanzwa pakarepo Satani unouya ndokubvisa shoko rakakushwa mukati mavo. Navakakushwa parukangarabwe vakaita saizvozvo ndivo vanoti kana vanzwa shoko rakakushwa vanorigamuchira pakarepo nomufaro, asi havanomudzi mavari. Asi ndivo vechinguva chiduku pashure kana kutambudzika nokuvengwa zvichiuya nokuda kweshoko pakarepo vanogumburwa. Vamwe vanokushwa muminzwa ndivo vanonzwa shoko, asi kufunganya kwenyika nokunyengera kwefuma nokuchiva zvimwe zvinopinda zvichivhunga shoko rikashayiwa zvibereko. Vakakushwa muvhu rakanaka ndivo vanonzwa shoko vakarigamuchira vakabereka mumwe makumi matatu, mumwe makumi matanhatu, mumwe zana. Mudikani, ndichataura pamusoro pazvo nekukasika. Mukushi, mwanakomana wemunhu, anova Jesu. Mbeu ishoko raMwari. Shiri dzinononga mbeu parutivi pemugwagwa ndiSatani. Veparukangarabwe ndivo vaya vakati kutambudzika nokutukwa zvauya vakabva vabva pashoko raMwari iri basa renyama. Vanhu vazhinji nhasi uno vari kubviswa pana Mwari nenyama. Kwozoti mbeu yemuminzwa ndivo vaya vanochiva zvenyika ino zvichivabvisa pana Mwari. Mudikani, izvi zvine ngozi wena. Kubviswa pana Mwari nezvinhu zvenyika ino hameno zvako. Kwozoti vanzwi vevhu rakanaka ndivo vaya vakatora shoko raMwari nenzira kwayo vakarishandisa vakaunza zvibereko. Saka pano tinoona kufananidza kuzere nokuita. Ngatitarisei zvinotevera, usakanganwe kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti zvokwadi kuburikidza nemifananidzo, zvokwadi kuburikidza nemifananidzo. Iko zvino ngatitarisei mufananidzo wemwenje. Mufananidzo wemwenje. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechina pandima 21 nendima 22 evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 4 pandima 21 nendima 22. Shoko roupenyu rinoti, zvino wakati kwavari, mwenje uripo kuti uiswe pasi pedengu kana pasi pemubhedha here? Hauzipo kuti uiswe pachigadziko here? Nokuti hapane chinhu chakavanzika chisingazooneswi, hapana chakavigwa chisingazobudi pachena. Chatinacho pano mufananidzo wemwenje nebasa rawo. Mwenje unopa chiedza. Munhu anenge agamuchira chokwadi anofanira kuita zvinhu kana kuti kutora danho. Chokwadi ndechekuti iwe neni taive murima, asi chiedza cheevhangeri chakasvika kwatiri chikativhenekera. Kana vanhu tisingagamuchiri chiedza, tinoramba takarasika nekuti tinenge tisina kugamuchira. Mako anotaura zvandinoda kuti uone. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechina pandima 23 evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 4 pandima 23. Inoti iyo, kana munhu ane nzeve dzokunzwa ngaanzwe. Ichi chiitiko kana kuti chinhu chinotoda kuitwa. Kutenda chinhu chinotoitwa. Kutenda zvinoreva kuita zvaunenge wanzi naMwari uite. Zvakakosha sei nhasi uno? Ngatiende hedu pamufananidzo unotevera. Usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti zvokwadi kuburikidza nemifananidzo. Zvokwadi kuburikidza nemufananidzo. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechina kubva pandima 26 kusvika pandima 29. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 4 kubva pandima 26 kusvika pandima 29. Shoko rakanyorwa porinoti, zvino akati ushe hwaMwari hwakafanana nomunhu unodzvara mbeu muvhu. Akavata akamuka usiku namasikati mbeu inomera ichikura iye asingazivi kuti zvinoitika sei. Ivhu rinongobereka haro pakutanga, chipande pashure hura, pashure zviyo zvakakora pahura. Kana zvibereko zvaibva pakarepo unocheka nebanga nokuti kucheka kwasvika. Pano pane umwe mufananidzo ishe Jesu wavakapa, uyo watinongowana muevhangeri yakanyorwa naMako chete. Mufananidzo wakaita zvakare seimwe mifananidzo yatambodzidza. Mufananidzo uri pamusoro peumambo hwaMwari. Rangarira mudikani kuti umambo hwaMwari neumambo hwekudenga zvinhu zviviri. umambo hwaMwari hwakati kurei hunosanganisira nyika yose zvayo. Umambo hwekudenga kutonga kwaMwari kunobata panyika ino chero hako kuri pasi peumambo hwaMwari. Sezvinongoitawo mbeu dzatinodyara kuti hatizive kuti dzinokura sei, ndizvo zvakaita umambo hwekudenga. Isu hapana chatinoisa pahuri kana simba redu kuti hukure kana kuendeka. Hunongoita zvose hwoga huchibereka zvibereko. Kana mbeu dzichikura, dzinongozvikurira dzega. Hapana anodzitaurira kuti ko zvinochiita zvibereko, asi dzinongoita dzega. Zvandiratidza kuti umambo hwekudenga chinhu chinorarama uye chichiita zvibereko. Chisiri chinhu chinoramba chiri panzvimbo imwe chete, asi hunobva pane kumwe kubwinya huchienda pane kumwe kubwinya. Kana wanga wakateerera zvakanaka, ndatanga nekudzidzisa nyaya yemukushi wembeu, ndikatsanangura inini ndichiti mukushi ndiJesu. Mbeu ishoko raMwari. Kana iri nzvimbo apo mbeu yaiwira zvaimirira marudzi evanhu vainzwa shoko iri, vamwe vakafanana nerukangarabwe apo pasingagone kukura mbeu zvakanaka, koiwe uri ivhu rerudzii muupenyu hwako? Shoko rawakanzwa rakaita here zvibereko mushure mekuwana zvekudya kana kuti chikafu chakanaka pavhu remwoyo wako rakanaka? Nhasi uno ndinoda kukuudza kuti Mwari vanotarisira zvibereko kubva kwauri. Shoko raMwari rawakadzidziswa harifaniri kudzokera kuna Mwari risina charakabata. Harifaniri kudzokera kuna Mwari risina charakonzera muupenyu hwako. Harifaniri kudzokera kuna Mwari risina charaita mauri. Mwari vanotarisira chimwe chinhu kubva pashoko ravo ravakakupa rakapinda muupenyu hwako. Mwari akukomborere. Ndoda kusiya uchiteerera chimbo chatinopiwa namukoma Tabani, chimbo chavo chinonzi icho neiro ropa. Mushure mechimbo ichi tichakupa kero yedu.